chibvumirano chatakanga taita mumwedzi wambudzi gore rapera chinova chinoita kuti tinge tiri kutambira mihoro yetiri ino chinosanganisirawo mukati macho zvokuti tichange tichigadzira gwara rekuzowana mihoro yedu iri kumari yekuamerica yekunze kwenyika iyi. Saka ndicho chimwe chechinhu chetiri kunotanga kusumudzira uye ndo inova tariro yachona iyoyo inovazve iri kudiwa nevashandi vehurumende.
Sei zvakakosha kuti mupiwe iyo mari yekuamerica?
Kudee muhuru yavo yangoiswa pamari idzodzo yarega kuramba ichirasa simba nokuti tinoona kuti nguva dzekusangana dzinonetsa. Vamwe vedu kuda vari kuwandirwa nemabasa nokuzononoka kuuya kudeedza misangano ino. Saka tikagara taisa mari yedu pamari yekunze hatina pemuchazombotitsvaka zvemuchinzwa muchida kunzwa nhau dzokuti tichaita musangano rini tichaita musangano rini nokuti isu tinenge takatopedza basa iroro takabvumirana takungozva kuti upfumi hwedu hwenyika huri kuenderana nemari yetiri kutambira.
Kose inaurirano idzi dzatora nguva uye ichokwadi here kuti imi sevashandi manga makuti muri kuda kukanda mapadza pasi?
Takaona hurumende yaramba yakapfumbatira maoko ayo yakativa tichiyuwira hedu nenhamo. Kunyangwe takanga tanyora magwaro akawanda kwavari tichikumbira kuti tinge taitawo musangano weNJNC unova iwo unemaererano nesimba rekukurukura mashandiro edu sevashandi vehurumende. Zvino taona kuti hapana zviri kufamba. Takazonyorazve rimwe gwaro musi wa9 kurume iro rakanga raakushanda sechiziviso chinopa chiga chokuti mazuva manomwe akapfuura iye hurumende isinge isina chayaita maringe nemashandiro edu kuti ironge musangano wekuti tigadzirise nyaya idzi taizenge taakutevedzera kodzero dzevashandi vehurumende dzakanyorwa idzo mubumbiro remutemo wenyika ino kuti tichagona kuita kungava kuramwa mabasa kana dzimwa nzira dzipi dzokutaridza nadzo dzokunyuta mashandiro edu. Saka zvakadaro takazoona zuva rakazodoka taakutoona gwaro rekuti koka kumusangano kuti tigare pasi tikurukure ravapo.
Saka musangano uyu maakutarisira kuti uitwe rini?
Tatarisira zvino kuita musangano wedu uyu pazuva ramangwana toona kuti tingafamba sei nenhunha dzedu idzi.